kuzvisiko vashandi vari kutambura vanga tisiri paground tiri kuona zviri kuitika tinongonzwawo kunzi dhiri riri kunzi rakapera asi paground sofa hapana chati chachinja takangomirirawo kuti kuda pamwe vachauya voofficializa toziva kuti tichange tichifamba sei
pari zvino vanhu vari kuuya here kubasa
vashandi vari kuuya nekuti vane chide nekambani yavo ende vari kutarisirawo kuti kana zvichinge zvafamba zvakanakawo dhiri rafamba zvinhu zvaofficializwa vanogona kuwana upenyu hwakanakawo
makapedzisira kutambira muhoro wenyu rini uyezve vanotungamira kambani vari kuti chii nemamiriro akaita zvinhu pari zvino
kuhora chaiko takabvuma muna March this year saka management iwo iri kungotaurawo kuti tiri kumbomanyamanyawo tichitsvaka pano neapa saka hapasati pabuda chimwe chinhu anything saka vashandi izvezvi vakangomirirawo kuti kuda pamwe zvichanaka kuti vaone mihoro yavo
saka pari zvino vashandi vari kurarama sei zvamuri kutimi havasati vawana muhoro wavo kwenguva yakareba
vahanzvadzi vashandi vari kutambura chaiko sezvo muchiziva restrict yakatenderedzwa nemapurazi saka vashandi vakutorarama nekuinda kumapurazi vachinoitawo maricho vachiwana chibage vachiwana nzungu kuita kuti vachengete vana vavo ndozvo zviri kutoitika mune murestrict
imi zvii zvamungade kuona hurumende kana kuti kambani yenyu ichiita kuti dambudziko renyu iri riwanikwe richipera
ini hangu maonero angu ka dai zvinhu izvizvi zvazvanyatsoitwawo zviri pachena zvakajeka zvekuti vashandiwo vane vachiziviswawo pano neapo kuti zvinhu zvakufamba so zvakufamba so zvakufamba so ende zvinhu zvacho zvichiratidza kuti zviri kufambawo zveshuwa background pane kuti zvinhu zvezvi zviri ngozi zviri kutaurwa mumanyuzi vari kuita vacho chaivo chaivo pasinawo unoona anobuda pachena saka zvinhu zvekuti zvinozotinetsawo isusu kuti zive kuti sevashandi tiri papetawo sevashandi zvechekuti dai zvinhu zviiswawo zviri pachena zvouya zvichiudzawo vashandi.